nhema nerakana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabu 22/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo.
Kauya kuma 3 but tatadza kupira panapa mabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vachinzi vakumanyira kumabhasi because makombi ari kudhura makombi anoedzera $4.95
veruzhinji vonetseka zvitevera kushayikwa kwemafuta munyika uye kushayika kwemagetsi
takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerekuhange asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino hatisina kunge tanyatsa kupa chikamu chakakura
Nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanira kusimbaradza kuwana magetsi anobva kuzuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weparamende Advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende vachiti nhasi chaiye vamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matano. Godwin Mangwejga anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemutemo weparamende vatevedzeri vemutungamiri wenyika makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanofanira kuzivisa paramende kana vasingakwanisi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo nechitatu chega chega asi nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete pamakurukota nevatevedzeri vavo vanodarika makumi mana vaamudhenda vati akandike kutanga kuti mudare muve nemakurukota mashoma kudai uye vaudza munyori weparamende vakenneth chokuda kuti vataure nemunyori we dare makurukota vaMishek Svanda kuti vanzwe kuti makurukota aya ange ari kupi vaMudhenda vati vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko
Let me also advise the house that this has been the worst attendance
Gai ndikuzivisa kuti akandike kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamend. Uye kana ndichinge ndanzwa zvichabva kuna mabharani weparamend, ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko.
Sure that this is brought to the attention of His Excellency the President this afternoon.
Makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vaPaul Mavhima navaAmon Murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa. Mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vati havasi kufara kuti vatevedzeri mutungamiri wenyika vaKembo Mohadi navaConstantine Chiwenga havasi kuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji vati vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliament? Uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for the development, ofunga kuti izvi zvaakuitika izvi zvauda tikwanise kuwana tsanangudzo, zvautoda kuti vamunangagwa chavo chavatipe tsananguro kuti zvii zviri kuitika. Kana tisina tsananguro inogutsa, isu semazimbabweans tisu tinofanira tiri recipients yeservice delivery yenyika, tisu zve tinofanira kunge tichibvunza zvii zvikufamba sei. Titakutorawo manga matanhu ekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vaamasango matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hapana yunzi yari kusimudza musoro mutsitu tirikubvunzawoti chii chitapika sezvino tinounganira zvinhu zvemangamanga muno ndezva misa sika se panze hakasi kufambika apa ukangofamba seminista sesizo vamwe kusvipa kuti aonekwama mp chii chiri kuitika chii chiri kuitika vanhu vakwira pamusoro pemabhazi vari kufamba pamusoro pemabhazi mukipakeri yebhazi nekuti bhazi rachi.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Mumiriri wenoton vatemba muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachiti vave kupedza nguva vari mimitsetse pamagaraji izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazeyiwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vanoti mabhazi eZupco ayo ane mutengo wakaderera mashoma zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vapedze nguva refu vakamirira mabhazi aya, ukuwo madzimai achiti ari kutadza kukwira mabhazi aya sezvo pari kushandiswa chisimba mukupinda mubhazi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zviteshi zvemabhazi kucharge office nekukopa kabhana kwanga kuine mitsetse mirefu, ukuwo vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi eZupco mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Aiwa, hapasi kumbopindika mai mwana nemwana anotofa presha, vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Ah, totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unoita seuchauraya mwana uri pakiipapa. Vakashinga ndo vanotopinda mai mwana, kwete kuti isusi nevana hazvikutoneti.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukwegururi vachangonzi pindai mubhazi asi izvi hazvina kuitika.
Ndauya panapa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi, ini ndamova 64 aude kutoti kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidera kuti semudhara mukiu mune presha iripo, pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwo kokutanga. Ndokusaka ndauya, ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichiitirawo kuti Zimbabwe kana kusimuka doka pamwe handizvo.
Mabhazi eZupco ari kuita masenzi 15 emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni, uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora mana emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kuma 3 but tatadza kupira panapa mabhazi ari kuya, but pane pressure because vanhu vachinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi ari kuedzera $4 $5 yakatochipa pamwe nenge toti $3 kana $3.50.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji, asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
fuel is about to end about $2 future in our fuel. Could you balance the fuel which are $4 in 98 animal? Fiasu zuluzu zama kuti balance zaka $2.50 vanhu chiwana kwasa kutenga 1 liter ye fuel.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Rutendo Mawere.
Bato guru rinopikisa RMDC rinoti hurumende inofanira kuregaza chose kushandisa mari yemabond notes yotambirisa vanhu nedhora rekuAmerica sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo. Hurumende pasina kana zano rekuti ingagadzirisa sei zviri kunetsa. Bato RMDC rinoti nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari ichapa kuti mitengo yezvinhu zvose itange kukwira zvakare. Bato irinotiwo zvekuda kushandisa mabhazi eZupco hazvisi kushanda pachitariswa bowa bowa rakaitika nezuro nanhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Vanhu voshaya zvokuita, vanhu vapererwa kumagumo, matongero avo ari kuvava segavakava. Fuela ichawanikwi, chikafu hachisi kuwanikwa, vanhu vari kutadza kuenda kumabasa. Hakuchina kana ari kumbonzwisisa kuti izvi zviri kuita sei. Kwava kutonga kwengozi chaiko chaiko, vanhu voshaya kuti munhu akatumwa here kuzoshungurudza ruzhinji rweZimbabwe kana kuti vari kuda kutonga nyika. Vari kungotyidzira vanhu vese kuti aiwa musatiita chakati, musaita chakati, nokungosunga civil society organization, nekuchidzira munhu wese ari kusosonewa nekuvaviwa negavakava ravaisa munyika umu rekushatisa magariro evanhu veZimbabwe.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kurerutsirawo vashandi?
Kurerutsira vashandi ndiyo nyaya yatakataura, kuti hamungatori munhu akonzeresa ronda kuti ange achigadzirisa ronda racho. Haungatori sanhu kuti urape miti. ZANUPF ndoo vanhu vakakonzeresa kurwadziwa kwevanhu, ndoo vakakonzeresa kuti nyika isvike pairi apa. Vega havakwanisi kunge vachigadzirisa nyika iyi. Toda kuti tiite nhaurirano yakataurwa naPresident wedu Advocate Nelson Chamisa. Tikagara pasi tikataurirana, ndoo kuti titaure nyaya yei rutumi hwenyika, totaura nyaya yekuwirirana kwedu nedzimwe nyika dzepasi rese jekerere. Then ndoo kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Iyi yavaiti dialogu kana gungano ravakaita, kubva zvavariita zvinhu zvabva zvatoshatisisa, nokuti gungano ravo ranga riri renhema, gungano ravo ranga riri revanhu vasina basa. MuDBC akaenda kundotaura nevanhu vasina mombe kuti vange vachinge vachigadzirisa dhidha.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina diura tinorerekera, tabatawo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, avo vanoti hurumende iri kuziva kuti vashandi vaomerwa.
Chemo ichocho chiri kuzikwa, tangomirira muridzi wemari womuchengeti, kwete muridzi, kuti tigare pasi. Zvechokwadi zviri kurwadza kuti mitengo iri kuramba ichingokwira asi mari isina kuwedzerwa. Takati wedzerei January to March, as you remember, nekushilling allowance tichizopazve 400 million tikumativo 7, but the prices have continued to go up, so we are thinking of reviewing it, but the decision has to be made through consultation with the Minister of Finance.
Saka matotanga here kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube nezvenyaya?
Izvo tatanga, but nekuti havapo, but that's not the reason. Tikuda kuti titange tanyatsozvindaka through, tine maforums emadiscussion kumacivil servants, tine joint national negotiating forum.
Saka muri kutarisira kuti vashandi vanenge vanzwa kuti vari kuwedzerwa mari mumwedzi upi?
Hama kundibvunza izvozvo zvatisati tataura. Handisindatandataura nevaridzi rehongu. Saka ndikakupai mwedzi right now, ini ndisina kubata homwe. It will be unfair. Let me get back to you when I've got the right information and the right timeline.
Kova mwangu wakuti ai watakuda kuramwa mabasa nekuti zvinhu zvinenge zvaoma.
Iya, zvechokwadi zviri kurwadza. Asi dai vanga vachida kuti timbotaure nani. Kuti zvinhu zvese kana kunyangwe mumba unongo kuri kuramwa musina kumbotaure nani. Kana varamwa tisina kutaura zvozoita sei. Handiti vana ndo vanosafa.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Zvichakadaro Dr. Nzenza nhasi vapuwa gwaro remafambisirwo emari nemabasa kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA vakavimbisa kuti vose vasina kufambisa mari dzekambani zvakanaka vachaendeswa kumatare edzimhosva. Vati vari kushanda nemagweta kuti vaone kuti vofambira mberi sei nenyaya iyi. Vashandi vava nemakore akawanda vachiti havasi kufara nemabatirwo emari dzavanenge vaendesa kusangano iri. Paine mashoko ekuti mari inosvika zana remamiriyoni yainge yasungirirwa pagumbo rengwe sezvo yakaiswa mumakambani akabva avharwa uye kutenga midziyo nemari iri pamusoro-soro. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitemo muSouth Africa rinoti vaive gurukota reMozambique vachaiswa mumaoko enyika yavo yeMozambique kwete kupiwa kuAmerica sechikumbiro chevakuru vehurumende yeAmerica kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa dzekuve nechekuita neuori pamari yechikwereti uwo wakaparadza upfumi hwenyika yeMozambique. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi nasi vati nhengo dzeparamende dzebato remaDemocratic Party dzinofunga kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane chavari kuvanza chete mukuramba kwavo kushanda neparamende mukuferefetwa kwemabhizimisi avo. Vanotiwo imwe nyaya ndezvipomerwa zvekuti vakakanganisa mashandiro emutemo kuburikidza nekuedza kwavo kumisa kuferefetwa kweRussia mukupindira kwainonzi yakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Svondo rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvisa pabasa rekuva gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachisa vaFortune Chassis mushure mekunge zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyaya dzemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Asi kuchinja makurukota uku kungabatsira here kugadzirisa zvinhu mubazi iri zvikuru panyaya yemagetsi? Mutoreri wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaFortune vanoti hurumende iri mugwara rekuvandudza zvinhu kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe.
Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunze iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Tinoda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura akaita sesola. Zvakare kunana Osborne tutaziva kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati chakutarisa izvozvo kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi izvi hazvisi nyore nekuti muZimbabwe magara mune dambudziko rekuti vanhu vanodarika zvikamu 61 nemumwe kubva muzana vanoshandisa huni. Kwemakore 20 apfuura Zimbabwe yakanga ichikundikana kuwana magetsi anoikwanira zvichikonzerwa nekusagadzirwa magwenya matsva kana kutengerwa zvinhu zvitsva pane aripo. Izvi zviri kuita kuti Zimbabwe itenge magetsi akawanda kubva kuSouth Africa, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Namibia neZambia. Magetsi aya anobatsira kuwedzera pane anogaiwa munyika kunzvimbo dzakaita seKariba inoshandisa mvura, Hwange, Munyati, Harare neBlaoi Thermal Power Stations anoshandisa marasha uye Dema inoshandisa mafuta edhiziri. Nyika dzaimbotengesera Zimbabwe magetsi dzave kuramba kuita izvi nenyaya yezvikwereti uye dzave kuti dzinoda kutanga dzabhadharwa. Mutauriri wezesa vaFulad Gwasira vanoti kunyange hazvo nyika ine chikwereti ichi handicho chikonzero chiri kuita kuti magetsi anetse munyika.
Saizvozvo kambani yezesa ine chikwereti chainacho chinashika hiyo kwa 80 million. Saka chikwereti chakuti chiri under control, chikwereti chiri kubhadharwa. Kumira kwatinoita ndeku kumataura kukuti sisi akambomira kuimporta magetsi. Izvi zvakakonzera nekuti ndofunga vanoverenga mapepana vanoziva kuti ku South Africa for instance vane dambudziko remagetsi rakafanana neratinaro.
Vanotungamirira mabasa ehurumende mudare reparamende vaziyambi ziyambi vakaudza dare iri kuti Zimbabwe inoda kuvaka rimwe gwenya pedyo nedhamu rekabhora bhasa kuMozambique. Mamwe matunhu akaita seMasvingo ayo ane madhamu makuru anotiwo anokwanisa kubatsira mukuwedzera magetsi munyika. Mudziti mukuru muMasvingo vafunga imbetsa vanoti hurumende ine huronga kugadzira magwenya emagetsi.
Pakaiswa mafalvu nemagate ekuti mvura iri kubva mutuku mukosi ikwanise kuti iite magetsi achange achipfuura 14 megawatt. Tiriki inewo possibility yekuti iite magetsi anogona kutibatsira isusu muno muMasvingo. Manyuchi ine zvakare potential yekuita patori nemainvestors akambouya chitarisa ari kubva kuSouth Africa.
Vaambetsa vakaendera mberi vachiti hurumende yakawana kambani yekugermany inonzi Drog Energy inoda kugadzira rimwe gwenya remagetsi. Nyanzvi mumhando dzezvemoto dzinotiwo Zimbabwe inokwanisa kushandisa sewage kugadzira magetsi anozivikanwa nekuti biogas. Kanzuri yeHarare ine hurongwa hwebiomethane. Meya weHarare vaEbert Gomba vanotsanangura nezvehurongwa uhu.
Takaisa nyaya yacho kuprocurement unit yesito Harare kuti iite matenda. Hurongwa hati kusimbidzira kuti unogona kutipa mumwe mukana wekutsvaga mari kusito Harare. Tiri kuongorora nyaya yekugadzira magetsi, but tiri kuongorora zvenyaya yekugadzira yekuexpanda infrastructure. Tobatanidza magetsi neorganic satellite. So infrastructure yedu iripo yeseo yacho necobra nemasuwa ponds ari kunana mabrain. Saka izvozvo ndo zviripo. Saka chinenge chakudiwa munhu ane mari yekuset up equipment netechnology inodika kugadzirisa zvinhu zvamamuchirevo.
Vamwe vanoti hurumende inofanira kugadzira magwanya emarasha kuhwange, asi bhodhi rehwange rinoti mugodhi wejk eopit wave nemarasa mashoma zvekuti vave kuda kupiwa dzimwe nzvimbo dzekuchera. Hwange yagarawo yari kutatarika kugadzira magetsi akawanda nezvikonzero zvakawanda zvairi kupa. Zimbabwe inogaya magetsi anosvika mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 960 megawatts pazuva, asi ichida anosvika zviuru zviviri nezana rimwe chete kana kuti 2100 megawatts. Asi huwandi uhu hwadzikira zvakanyanya nemamiriro ekunze nekutadza kufambiswa kwemabasa zvakanaka. Zimbabwe sedzimwe nyika dzemuAfrica inokwanisa kushandisa simba rezuva uye mhepo kana kuti wind energy mukugaya magetsi. Mukuru mukambani yezonfu energy inogadzira magetsi ezuva vawilliam Ponela vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze kushandiswa kwezuva.
Hazvi dambudziko guru redu nderekuti takanyanya kusimbirira kuti tingechiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerukuhwange. Asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura kuti tinge tichitora magetsi kubva kune izvozvo.
Zviri pachena kuti Zimbabwe ikasagadzirisa hurongwa hwekugadzira magwenya matsva emagetsi anoshandisa zuva kana mvura nesiweji, nyika inoguma yave gwenga vanhu vachitema miti. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko atarisana nenyika, zvichiti matambudziko aya ave kuzviita kuti zviwedzere kuremerwa nemutoro wekuchengeta amanisha mwari kumusha. Mumwe wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuti kusagadzikana kwezvinhu kumusha kwave kuvaomera ndiamai Chenai Moyo Mutambasere avo vari kuBritain. Amai Mutambasere vanoti chave kuremedza vakawanda vari kunze kwenyika inyaya yekuti havachatarisirwa kungobatsira hama neshamwari dzavo chete, asiwo kubatsira veruzhinji kuburikidza nekubatsira mukutsvagwa kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mishonga yekushandisa muzvipatara zvinorapa veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoona kuti zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichitya kuti tichazosvika pakadai. tekuti makwirira ari kuita mutengo wezvinhu haachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma zvinhu zviri kukwira masalari ese evanhu vari kuzimbabwe neevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana asi mutengo uchikwira tinoona kuti even nyangwe marates zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day dzatova tsoro dziri kuzimbabwe zvakatooma
saka imi matambudziko aya ari kukubatai osei sechizvarwa chezimbabwe chiri kunze kwenyika
zvazviri kuita iko zvino handi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuzimbabwe maincome avo haasi kuwedzera tava kudzokera kunguva iya yekuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndo vachachengeta vanhu vari kumusha nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu maincome avo haasi kuwedzera saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara kana kuti vari kutsvaga mishonga kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama asi kune mamwe ari manational crisis musi unoyu takatihwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi vanga vasina fuel vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay ngatibatanidzei tibatsire community tibatsire kana kuti section yekwaunobva hazvichagoneki iko zvino nekuti unombotanga woita sei vambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things kubhadhara maschool fees kutenga kana mauniform kutenga kana mishonga inodiwa kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara kana iyo yetransport yekuti munhu asvike kuchipatara mari idzodzo dziri kutarisirwa kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora asi at the same time kudiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment handizi vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo saka ei haiko zvino zvinhu zvazochiuma manje kuti uve chizvarwa chezimbabwe whether uri kudiaspora kana kuti uri kutsva urimo muzimbabwe machona zvinhu zvagozha
izvi zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muzimbabwe
tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muzimbabwe kunodiwa mapolitical reforms so responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvaro zvemuzimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa
tinotenda zvikuru chizvarwa chezimbabwe mai chena imoyo mutambanashe vachitaura najonga vari kubritain zvichakadaro varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kumaldives vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaemarson munangagwa mutori wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
hurumende yati vasungwa vashanu ava avo vanoti vatatenda mombeyarara vesangano recitizens manifesto vagamuchirai mukura vesangano recommunity tolerance reconciliation and development vanyasha frank mpahlo vetransparency international zimbabwe vageorge makoni vecenter for community development in zimbabwe namuzvare farirai gumbonzvanda vesangano rerosaria memorial trust vakaronga zvekupidigura hurumende kumusangano wavakapinda kumaldives wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimirira rekuserbia rinodaidzwa kuti center for applied non-violent action and strategies kana kuti canvas hurumende yatiwo vasungwa ava vakadzidziswa zvekushandisa pfuti diki pamwe nezvekupidigura hurumende vashanda nevamwe vavo vayati vachiri kutsvagwa nemapurisa muchuchisi wenyaya iyi vacharles muchemwa vatiwo vasungwa ava vakadzidziswa nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vanopandukira hurumende sei uye nzira dzekutiza nadzo kusungwa mukuratidzira pamwe nekuita zvechitororo asi rimwe remagweta yavasungwa ava muzvare jesi majome vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati vasungwa ava vakatyorerwa kodzero dzavo pavakasungwa vachipa umbo hwavo kudare vamombeyarara vati vakatyisidzirwa zvakakomba nemapurisa uye havana kuudzwa chikonzero chekusungwa kwavo pavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo vamakoni vatiwo vakamanikidzwawo kuvhura nharembozha dzavo nemakombiyuta avo vese mapurisa asina matsamba ekuita izvi sezvakatarwa mumurau vasungwa vese ava vatiwo vakarariswa mumatirongo akasiyana-siyana aive nerima uye hane zvimbuzi zvakange zvakapfachukira tsvina yevanhu neweti
tinoteda zvikuru Thomas Chiripasi vateereri musakanganoshi palive talk tiri kutarisa zviri kuitwa nezvivarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kubatsira vari kumusha aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina ndinotungamiri Nkomo munhau dzeisindebele.
Soko isika tisenda bakuvi VOA Ndebele.